Vamuchangwa varikurwisana kuti vakunde musarudzo dzemaprimary munzvimbo yeNorton mushure mekumbokundwa vanzi vambomira kumirira vaimbovi varwe rusununguko vachinzi hapana zvavari kuita panyaya dzematambudziko ari kusangana nevaimbovi varwe rusununguko ava. Nhengo dzekumashonaland west dzakawirirana nezuro kuti vamuchangwa vambomira kuvamiririra sezvo vatadza kugadzirisa zvichemo zvavo kunyange varichipanga mazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nyori mukuru mudunhu reMashonaland West vanyika dzino mudarika vabvuma kuti dunhu ravo rakawirirana kubvisa vamuchangwa sasachigaro wavo vachiti hapana zvavari kuita mukupedza matambudziko avo. Vamudarika vati vana vava havasi kubhadharirwa mari dzechikoro uye mari dzavo dzemudyandigere hadzisi kuwedzerwa izvo vainge vakawirirana kuti hurumende itsva igadzirise nekukurumidza. Vamudarika vati vakafunga kuti zvavo zvazoita apo vamutsvangwa vakaitwa chipanga mazano chemutungamiri wenyika asi vanoti vari kushamiswa kuti nanhasi hapana zvati zvaitwa. Sachigaro vevarwi verusununguko muMarsh West vaCornelius Muoni vabvuma kuti nhengo dzavo mudunhu hadzisi kufara neutungamiri hwavamutsvangwa vakati vachataura nemamwe matunhu kuti nyaya yavamutsvangwa vanoiona sei. Vamuoni vati dunhu rimwe chete harigoni kudzinga vamutsvangwa pasina kutsigirwa nemamwe matunhu. Vamuoni vati boka ravo rinofanirwa kungwarira vanhu vari kuda kuputsa boka ravo vachishandisa dzimwe nhengo dzavo vachiti vachapa vamutsvangwa mukana wekutaura nenhengo dzavo vasati vasangana navamunangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamutsvangwa panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaButler Tambo vati simba ravamutsvangwa riri kuenda richipera muhurumende itsva.
Nyaya iri kuitika yekuti vaChristopher Mutsvangwa iko zvino vakunzi nemavo veterans ekuMashonaland Center ekuMashonaland West kuti havachadikanwi kwapasa yatingati vote of no confidence, zviri kuratidza izvo kuti vamutsvangwa iko zvino simba ravo riri kudzoka richiita shoma shoma. Vamutsvangwa iko zvino simba ravo ranga rakati one day zvikurusa pahurumende itsva iyi yakaiswa navaMnangagwa.
VaButler vati zvave kuitika muboka revaimbovi varwe rusununguko zvinoratidza kuti vamutsvangwa vanokundwa musarudzo dzekuNorton dziri kudzokororwa.
Chiro pakuti vakakudzokorora kesarudzo iyi yemaprimary elections ezanupiyefu handisi kuona vamutsvangwa vachibudirira kuti vakwanise kukunda. Takatarisa zvikurusa kukundwa kwavakaita kwokuti akatungamirira anga aine 13,000 votes, vamutsvangwa vakawana mavhotsi mashoma shoma zvikurusa. Saka ini handisi kuona vamutsvangwa vachizobudirira kuti vadzokere zvakare kuita MP wekuNorton, vachitarira zvakare kuti simba rabva kuna vamutsvangwa.
Vaimbovi varwe rusununguko avo vaigara vachiita Wakiti naGonzo nevaimbovi vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti hurumende haisi kukoshesa magariro avo sezvo mari dzechikoro dzavanofanirwa kupiwa zviri pamutemo dzisiri kuuya uye mari dzavo dzemudyandigere ishoma uye hadziuye nenguva. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.